chakaita kuti tinyanya taongororei ndechekutizvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kutizvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda kumberi, remember panguva yacho iyo ndipakambotangatisana kuti zvekuti paratwa land audit zvinogona kuita downsizing. Saka panga paine opportunity yekuti izvo pachabuda imwe land ichabuda, kana kuti izvo padownsizing nemafarms pachaita land available. Saka tikanzwisisa kuti izvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi, pane mamekanism here aripo so far ekuinshuwa kuti izvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikanotesa nevanhu vari paground vari kutaura kuti izvo some of the key findings, vakati havasi kuziva kuti izvo pane provision ye 50-50 ministry iri kuti izvo mawaiting list akadhominitwa nevarume. Saka todini varume ndivari kuapply vakadzi vacho havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kuti izvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yanga isingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura andit ine provision constitution yekuti izvo we must respect traditional institutions. Yozotizve paimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoiyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku, nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti ine madzateguru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munda munoyi. Kana kuti uyu mwana wedu acharoorwa, pane kumwe kwaachaenda, saka hakwanisi kuwana munda. Vakaroorwa vakarambwa vaya vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo, but kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndewake uyu zvinonetsa kumarwa ikoko.
Saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongororo yenyu?
Ongororo redu takaita about a month tichiita ongororo. Takanyanyo concentrate kwa Makoni, Rusape nechinoi.